Gwaro rabuditswa nemukuru wechikoro cheprince Edward High School chiri muHarare vaAG Gora rinoti mushure mekuongororesa vadzidzi vepachikoro chavo nezuro vana vanomwe vawanikwa vaine chirwere checovid-19 uye havasati vawana zvakabuda mukuongororwa kwevamwe kunyange hazvo vadzidzi vese vakaongororwa vaGora vati vadzidzi vawanikwa vaine chirwere ichi vapatsanurwa kune vamwe vana uye vamirira kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro pedambudziko ravasangana naro iri Mumwe mubereka nevana vanodzidza pachikoro ichi amaire vaigambe vati vaona zvakakodzera kuti vambobvisa vana vavo pachikoro kudzamara hurumende yatora matanho akasimba ekuti vana vavo vasabatwe nechirwere checovid-19
Isu tatobvisa vana vedu pachikoro takutotya kuti vanobata chirwere tichipawo hurumende kuti igadzirise vana vedu vave safe muzvikoro ndatotora wangu mwana
Mumwe mubereka nemwana anodzidza pachikoro apa abvisa mwana wake pachikoro apa nhasi uye aramba kudomwa nezita akurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yedzidzo sezvo vana vakatora nguva yakareba vasingaende kuzvikoro zvichitevera kuvharwa kwakanga kwakaitwa nyika yose nekuda kwedenda recovid-19
Nedambudziko rawanikwa paPrince Edward reCovid chachidawo kuti zvigadziriswe nguva iripo nekuti vana vanga vane nguva vasingaende kuchikoro zvigadziriswe paine nguva vana vadzokere kuchikoro vakwanise kubatana nemabooks
Mukuru anoona zvekuburiswa kumashoko mubazi redzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi rava risati rave nedanho raratora panyaya iyi vachiti vachatevedzera zvinenge zvabva kubazi reutano
Bazi reprimary and secondary education richatevedzera matanho ebazi rezveutano panyaya iyi
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati bazi ravo ratumira vanhu kunoongorora mamiriro akaita zvinhu pachikoro apa kuitira kuti vagoona kuti votora matanho api pasvika Studio 7 pachikoro cheprince Ed Edward vezveutano vanga vachifirita chikoro chose zvichakadai vamwe vedzisvondo vari pasi peZimbabwe Catholic Bishops Conference vabaiwa nhomba yeSinopharm paurongwa hwanga huchitungamirirwa nebazi rezveutano vamwe vafundisi vachikurudzira kuti vose vanoita zvechitendero vabaiwe nhomba iyi kuti vazvidzivirire kuchirwere checovid-19 vabaiwa nhomba ava vafundisi mazana maviri nemakumi masere nevasere vanhu vakabaiwa nhomba kekutanga nezuro vakasvika zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 5269 kusanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana nevana 49404 uye vabaiwa nhomba yechipiri vave zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 2489 Bazi rezveutano rinoti kubva pakatanga chirwere ichi muZimbabwe mave nevanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe 36749 vakabatwa vaine chirwere ichi uye vakapora vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu 34476 munyika mave nevanhu chiuru nemazana mashanu negumi nevatanhatu 1516 vafa nechirwere checovid-19 uye huwandu uhu hunogona kukwira pachaburitswa mamwe mashoko nebazi iri nhasi manheru ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi